kurudziro iyi yaitwa nemumiriri wefrancis town east mudare reparamende mubotswana vaonest butibili pamusangano wekuongorora kushanda kwemaganho akatorwa nehurumende mukudzivirira kuparara kwacovid-19 mufrancis town mubotswana. Vabili vati zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvikuru kwazvo zvezimbabwe zvine makore akawanda zvichibata basa guru kwazvo mukusimudzira upfumi hwebotswana.
Vanhu
vanobva kune dzimwe nyika kunyanya zvizvarwa zvezimbabwe vanobata basa guru mukusimudzira upfumi hwebotswana nokuti ndivo vanotifudzira mombe dzedu nekuita mabasa akawanda munyika ino.
Kunze kwekusimudzira upfumi hwebotswana, vabhili avo vanomirira nzvimbo iri chinhambwe chemakiromita makumi mapfumbamwe kubva mumuganhu webotswana nezimbabwe vaudza studio 7 kuti urongwa hwekupa magwaro ekuti vanhu vagare nekushanda zviri pamutemo hunogona kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo.
Tinoziva tose kuti kuzimbabwe kune nzara, saka vanhu ava vachagara vachitizira kuno uko kwavanowana cheuviri.
Mashoko avabhili aya atsigirwa nemeya wedhorobha refrancis town mubotswana ava kuti samradisiho avo vati vanhu vari kupinda munyika iyi zvisiri pamutemo vari kudzosera shure hondo yekurwisana necovid-19.
Vatho vavatsvangwenzevahavatsana mudhorobha wefrancis ngana hari vatswara
panguva ino yecovid-19 vanhu vanopinda munyika kuibva mutemo vanosungwa nemapurisa. Kana vasungwa, hurumende yakafanira kuti iteste vanhu. Izvo zviri kuita kuti tishandise mari yakawanda mukuita izvi pavanhu vanoita madiro achojina mukupinda nekubuda munyika ino.
Studio 7 akwanisa kunzwa divi rehurumende yebotswana pakurudziro yaitwa nevaviri ava. Asi chimwewo chizvarwa chezimbabwe chitinorarama nechamuka inyama mudhorobha refrancis town vanomen muchakachira vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo ruzhinji runogara ruchiita wakitsida gonzoni mubotswana. Nyanzvi munyadzo dzokudyidzana pakati kwenyika uye vari gweta rakazvimirira vasamuwa masango vanoti urongwa uhu hunogona kunge huchibva muzvibvumirano zvakaitwa pakati penyika mbiri idzi mukutanga kwegore.
Ndiwo mutemo basics of the law of contracts, you know, tika mapindirana agreement yakadero is binding. You know, normally munogona kuzoita mutemo wenyu in your country as a follow-up nemakuita inonzi domestication, so that mutemo amoita unofambidzana unozowafambidzana neagreement yamemaita.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa kumuzindo wezimbabwe mubotswana kana paine zviri kurongwa nenyika mbiri idzi. Asi nyika mbiri idzi dzakasaina zvibvumirano zvinomwe muna kukadzi gore rino pamusangano wechipiri webotswana zimbabwe biannual national commission uyo wakaitirwa mudhorobha remau iro riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero enyika iyi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasungwa pamusangano uyu zvinosanganisira kushandidzana mune zveutano, mitambo, kufambiswa kwemashoko, mabasa uye dzidzo yemaoko nezvimwewo. Kune zvizvarwa zvezimbabwe zvinodarika zviuru mazana maviri zviri kugara mubotswana, vazhinji vacho vakapinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana, ndini Shingirai Madondo.